Ini ndini jonga kande miri nchiti ene msore na uzedu za nasi muvuro gunyana 19, 2016. Batoreye MDC tirino te richaende za kumatare mapurisa, mauto, neva tsigirive zano PF. Vanonzi vari kuita kafiramberi nengo dzebato iri dzinenge dzichiratidzira murunyararo. Vanhu vakavanda vakasungwa nemugovera vomiswa pamberi pematare nhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira muNew York muAmerica apo mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kutarisirwa kutaura nechitatu. Asi vezano PF vanoti zvekuda kuti United Nations ipindire hazvina nematuro ose. Zvipatara zvikuru zvehurumende zvinonzi zvave kumbomisa kuvhiya vanhu nenyaya yekushayiwa kwemishonga. Tichakupai nhau dzemitambo yenhabvu yemukombe wechibuku Super Cup. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekushayikwa kwemishonga muzvipatara zvopa kuti vanhu vakawanda vagariswe kumba asi vachirwara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Kana muchida kuteerera nhau dzedu dzanhasi tibatei pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz shortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook nekudzvinya pakanzi like.